pachita mvura zhinji inenge ichinaya munzvimbo dzakawanda apo tiri kutarisira kuti mvura yakatiwandirei inenge ichinaya apo tinoti pamain watershed panochazira munzvimbo dzakaita seBulawayo, Gweru, Harare zvichibuda kuna Inyanga kwoko tinotarisira kuti dzidzi dzedu dzidzi dzinowandotangira.
Ndezvipi zvamuri kutarisira pamazuva iwaya aya?
Vagari venzvimbo idzi vatarisire toita mafashama emvura ayo anokwanisa kuyeredza dzimota kana vasvika pamavhizi vafarisire kuti vasavarichezo pasayambuka nzizi idzi kana vasingaone kuti upo vari kufamba pakaita sei. Izvo zvinotarisira kuti kana 30 centimeters dzemvura chaidzo dzinokwanisa kukonzera njodzi.
Nyaya dzemupande, mabhanan'ana kana mheni zvinopindawo papi mumazuva akaita saatakatarisana nawayo?
Pane nhau yelightning yatinotiyo pachirungu lightning and thunder which might affect a person chero ari kure sei, kuchinoti kana ukanzwa kaona lightning iri kure chero gauri pari asina makore that lightning bolt inokwanisa kurova chero uri kure sei. Vachinoti iyo kana kukakwanisa counter up to 30 seconds uri pau dzawaona lightning kufamba mabhanan'ana inongosiri sei. Zvichinoshandisa kutikwaona izvo zvichiitika vanokaro mukati mezimba.
Ndeipi chenjedzo yamungapaimi kumhuri yeZimbabwe maererano nemvura zhinji iri kuuya iyi?
Pamusoro paizvozvo tinoti vatarisire vana nevanhu vakuru kana kwakuna kuti vasavarika vashamuka nzizi kana kuti vatinoti mawetland apmusakashara kunoitika maflood anoitika kuri vashomanana achikwanisa kuyeredza chero motokari chero dzimba chaizvo nzvimbo dzakaita semawetland nedziri pakuzi nenzizi.